ndi ambuze moto ya mutaura mika kumakope nzira moto tungamira mika mufeneke ndikani tambo ndizizigiza ndi ambuke aiwa muchengete vana vangu nevana vavo vafumba miriyo vakafumba vika vanobatwa nemambure zehuve murangarirewo mweya wangu ndichenekewo aiwa musimuze tsvimbo yenyu nemudonzo wenyu murerutse mutoro yakaremera hama mufumure panenangandirara chinorongwa nemandu handiziva ndimemu nemunondo wacho imemu neruzhowa ndimemu nekupenya kwemvura endemu nechando nezuva vamire vamuchazimudza vamwe muguruva chirongo iyoiwo ndifambewo bindu remaruva Msarika pachini timira chietsa upenyu hwangu uchipenda muchiona ndinonyura ndakatemba kune nzeve kumateka kune chiyero chinoera kunofumuka vane rusero Msarika pachini timira chietsa upenyu hwangu uchipenda muchiona ndinonyura ndakatemba kune nzeve kumateka kune chiyero chinoera kunofumuka vane rusero aiwa musimuze tsvimbo yenyu nemudonzo wenyu murerutse mutoro yakaremera hama mufumure chose chine miko yakaipa chishaye simba panenangandirara chinorongwa nemandu handiziva nimemu nemunondo wacho imemu neruzhowa ndimemu nekupenya kwemvura endemu nechando nezuva vamire vamuchazimudza vamwe muguruva iyoiwo ndifambewo bindu remaruva
Yeah.